get it.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Kana zvakare manheru anhasi uri musi wechina ndira 20/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura vachizorova dundundu vachiti kunyange hazvo gore ravo rekutanga vari muhofisi ranga rakaoma vane zvakawanda zvavakwanisa kuitira nyika yavo. Mukuru anoona nezveCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF inoti sarudzo dzayo dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa muna kurume dzava kuitwa mangwana kwete nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro ravakabudisa nezuro manheru kuvatori venhau, murongi wemisangano muZANU-PF Mike Bima vakati nhengo dzedare repolitbro ndidzo dzichange dzichitungamira sarudzo mumatunhu ese, uye nhengo dzecentral committee ndidzo dzichange dzichifambisa sarudzo mumatunhu ese. Vadziyambi ziyambi ndivo vachange vachitungamira sarudzo muHarare, uye vaDouglas Mahia ndivo vachange vachitungamira sarudzo kuBulawayo. Harare neBulawayo ndidzo dzine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo. Imwe nhengo muchikami chevechidiki muZANU-PF mudunhu reHarare vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti urongwa huri kuitwa nebato ravo unoratidza kuti bato ravo rinoda kuti vanhu vasarudze vatungamiriri vavanoda.
ZANU-PF ibato rinosimudzira nekukoshesa zvido zvevanhu, nekuti kana tichiti vanhu vachari vatungamiriri vavanoda, tiri kuita kuti vanhu vange vachitaura zviri pamwoyo pavo, vanhu vange vachitungamirira nzira dzinofanirwa kutorwa nevatungamiriri pakutungamirira vanhu.
VaMatangi vati kunyange hazvo bato ravo range riri kukundwa nebato guru rinopikisa munyika, vanotarisira kuti ZANU-PF ichakunda mumadhorobha musarudzo dzichaitwa musi wa26 kurume.
Tiri kuona ZANU-PF iri kugadzira ugaro hwevanhu kuti vanhu vange vachigara zvakanaka. Saka izvo vanhu vari kuzvigamuchira, vanhu vakatomirira, vari kutononokerwa nezuva iri, nekuti vari kuti tiroda kudzosera utungamiriri hwakaita kuti guta ringe riri zvariri. Toda kuudzorera zvakare kuti tione Harare ichiita Science City, Bulawayo ichidzokera zvakare kuva City of Kings and Queens nemaguta akasiyana siyana.
Hatina kukwanisa kubata vadima kuti tipiwe mazita evanhu vari kupinda musarudzo dzemaprimaries idzi kana vakarambidzwa kupinda musarudzo. Asi dunhu reMidlands rakarambidza muzukuru wevaimbo vaGurukota revasori vaOwen Mudhancube, vaEnergy Ncube pamwe navaCandros Mugabe kupinda musarudzo dzichaitwa kuKwekwe Central. ZANU-PF inoti kumasvingo yagadzirira sarudzo idzi, uye yakatoita maprimaries kare kuChivi South nemwenezi East. Dunhu reHarare ndiro rine nzvimbo dzakawanda dzichaitwa sarudzo mumakanzuru nemuparamende. Mune mawadhi anodarika 20 achaitwa sarudzo, uye maconstituents achaitwa sarudzo anosanganisira Glenora, Mufakose, Epworth, Kwadzana, Kwadzana East, Highfield East neHighfield West. Kunyange hazvo ZANU-PF ichiti chakunda musarudzo dzemabyelection, vanongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa vanoti havaoni ZANU-PF ichikunda musarudzo idzi.
Tiri kuitika nekuti marodzi ari kugadzirwa nezvimwe zviri kuitika, asi kuti hunombo ndo hwanyaya kuwedzera. Vanhu vari kukotarisa kuti vanhu vangawana chekudya here, mari mumabhengi, kurapwa muzvipatara. Saka zvemarodzi nezvimwe zvine zvigadzirwa izvi kubatsira kwazo vanhu kune kuti kumbera asi vanhu vanongoita kuti zvinotova batsira ipapo ipapo
mune munyaya muimbe ave nemukurumbira vaZex Manatsa vashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara vange vave nemakore makuma nomwe nemasere izvi zvaziviswa nemhuri yavo padande mutande ravo reFacebook vaManatsa ndivo vakatanga chikwata cheGreen Arrows Band icho chakaita mukurumbira kubvira kuma70s mimwe mimanzi yavo yakaita mukurumbira inosanganisira Chipo Chirorwa Nyoka Yendara Tsuro Mwana Waenda Vaparidzi Vawanda naChivaraidze vaManatsa vakaimbawo makepekepe Ishai Samfaro vakashandawo nevamwe vaimbi vave nemukurumbira vakaita semushakabvu Oliver Mutukudzi James Chimombe naTinei Chikupo hapana zvati zvaziviswa nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Vamwe vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira kuti zvikoro zvivhurwe sezvo huwandu hwevanhu vari kurwara nekufa nechirwere cheCovid-19 waderera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu ava muzvare Rudo Magwanyata avo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana shamwa yemwanasikana vati kuvharwa kwezvikoro kuri kupa mukana wokuti vanasikana vaite zvepabonde nekubata pamuviri.
Rinora 2022 nekushungurudzika nekutya zvekare kwekuda kwekuti mukuvharwa kwakaita zvikoro uku tichawana vasikana vakawanda vachiita pamuviri nekuda kwekuti vasikana vari kuita zvepabonde vasina dzidzo dzavo vasikana vari kuita zvepabonde vasina kudzivirira
muzvare Magwanyata vawedzerawo vachiti kuvharwa kwezvikoro uku kuri kuwedzerawo kusarira shure kwevana vanobva kumhuri dzinoshaya avo vasiri kukwanisa kuita zvidzidzo zvepamadandemutande
kuvharwa kwaitwa zvikoro maticha vadzidzisi vakawanda vari kuitisa maextra lessons anova ari kuda kubhadharwa mari iyi mari inowanikwa vamwewo vanobva kumhuri dzisingawane vasingakwanisi kuibhadhara
imwe nyanzvi munyaya dzebudiriro yevana amai Chinga Govati vatiwo kunyange hazvo zvakakosha kudzivirira denda recovid-19 hurumende inofanirwawo kuzadzikisa kodzero dzevana dzekuwana dzidzo
kuvhara kunenge kuchiita hurumende zhinji kuti vanhu vasanyanyofamba kana kuti vanhu vasaite mabasa uye kuti vana vasaende kuchikoro zvinowo zvazvikanganisa kunyanya vana vanenge vachienda kuchikoro tinenge tichiti patiri kuita matanho iwaya zvakakosha kuti titarise kuti zvakanakira vana ndezvipi tobva tazviisa pachikero nezvekuti zvinovaipira zvakanyanya kusvika papi
amai Govati vakurudzirawo kuti muzvikoro muiswe zvekushandisa zvakakwana zvinoita kuti zvikoro zvikwanise kurwisa denda recovid-19 munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reamalgamated Teachers Union of Zimbabwe Robson Chere vatiwo mushure memakore maviri denda iri ravako vanga vaine tarisiro yekuti hurumende inge yagadzirisa nyaya yezvikwanisiro muzvikoro pamwe nenyaya yemihoro yevadzidzisi
tikati isusu hatizivi kuti denda iri richapera zvarini toramba zvekare tichipevana ngavasadzidzi kana denda ririko nyika inobudirira sei nyika inofanira kubudirira nenyaya yekuti dzidzo iri kuchienderera mberi dzidzo inoita kuti nyika ibudirire nharaunda dzibudirire uye vana vachone vange vachibudirira zvekare
mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo sebazi vachiteedzera zvinenge zvataurwa nemutungamiriri wenyika
isu tino maonero edu kamaonero apuresidendi hatingambofi takambotaura zvinoenda against zvataurwa napuresidendi
asi mukuru anoona nezvecovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti vadzidzi nevarairidzi havazopindi mudambudziko rechirwere checovid-19 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Zvezveutano rinoti vanhu gumi vakafa nechirwere checovid-19 nezuro zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana maviri nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 5276 vanhu mazana mana negumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiye vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2019 vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 227,552. Vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezviviri zvine mazana masere nemakumi matatu nevana kana kuti 4,220,834. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 3,249,450. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava zviuru zvitatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 33,331. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvakadaro mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti zvikoro zvichavhurwa chete kana hurumende yagutsikana kuti zvinhu zvagadzikana sezvakataurwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. VaChiwenga vanova zvegurukota rezveutano vakati hurumende ichaona kuti zvikoro zvovhurwa here mukutanga kwakukadzi zvichienderana nekupararira kunenge kuchiita chirwere ichi. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti vamwe vanasikana vave kubatira pamuviri nekusaenda kuchikoro uye huwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 waderera zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Mahomva.
Isu tiri kufara chaizvo kuti tadzidza zvidzidzo zvakati wandei maererano newave 1, wave 2, wave 3 dzatakapinda muna izvozvi. Pane nhasi taamuwave 4. Taakutani tinoti experience takunyatsoziva chii chinoda kuitika. Patakanga tichitanga kuvhura zvikoro mwedzi yakapfuura iyo tisati tapinda muomicron takamhanya mhanya tichiisa anonzi mastandard operating procedures maguidelines akanyatsosimbarara arimo. Tinonyatsoziva kuti tikavhura chikoro tikabata vana vechikoro vaine covid-19 vanoita sei zvinoita sei sekuziva kwamunoita imi pane zvino although zvikoro zvisina kuvhurwa asi takatovhura kuti waya wanga uchinyora mazamanishoni wauye wanyore mazamanishoni
sei makatora danho iri
nekuti tanga tine confidence yekuti maoperating procedures edu zvese zvakamira zvakanaka saka wakatoita wese washomu pane washoma shoma wakabatwa necovid hawana kudzingwa kuchikoro wakanyatsokupihwa mukana wekuti wanyore wachitedza maguidelines edu muisolation zvese izvozvo. Saka zvinhu zvatiri kumhanya nazvo senyika yeZimbabwe kuti hama kuimplimenta maguidelines edu kunge kuchinyatsokutsinhirwa zvakakwana. Saka tine confidence yekuti kapatinozovhura tinenge tiri redi takatongogadzira tinoramba tichingosimbarara neizvozvo.
Asika vamwe vabereki vari kuti zviri kutinonokei zvekuvhurwa kwezvikoro chii chiri kupa kuti zvinonoke?
Chinhu chikuru chiri kuita kuti tinonokei ndechekuti mazuva mapfuura aya takapinda mufestive season nhamba dzeomicron manew cases anga akati wandei zvekuti tanga tisingadoka kuti kana potiine maguidelines edu tongovhura nekuti tine maguidelines tanga tinoda kutiwo nhamba dzacho dzipoti dzikei pane zvinhu sekuona kwamiri kuti haa dziri kudzika zvakanaka chaizvo zvichireva kuti tinenge taakuzotarisana kuti tichazovhurawo zvikoro manje manje asi pane zvinhu tichakambovhara zvedu.
Kuchikoro zvinogona kuita kuti panoitwa maoperating procedures amuri kutaura asi vana pavanombozobuda muchikoro vamwe vanenge vasingadi kupfeka mamaski vachiita nyaya vachididi mungade kuti kudii kune vanozodarawo?
Ndo saka tanga tiri kuti so ngatimbotimirei kuitira kuti manew cases ari mumacommunities munova imo mwavakubuda vachifamba vasina kupfeka mamaski nazvo vachifanirwa kupfeka mamaski tinenge tichida kuti nhamba idzodzo dzimboti dzikei. Ndo saka ndati hapa nezvino patakapinda mufirst season tikaona nhamba dzakaramba dzakakwira takati ngatimbotimirei nhamba idzodzo dzidzike asi tiriramba tichingokurudzira kwete vana vechikoro chete nemacommunities vese kuti ewewo kana muri muchifamba panze apa pfekai mamaski enyu.
Mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vatungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazvirova dundundu nezuro vachiti kunyanga hazvo gore ravo rekutanga vari muofisi ranga riine zvimhingampinyi zvakawanda pane budiriro dzakawanda dzavakakwanisa kuita.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs. More jobs in 1 year than any time before.
Takavamba mabasa matsva anosvika mamiriyoni matanhatu zvova zvinhu zvazvamboitika munorondo yeAmerica. Uwandu hwevanhu vasiri kushanda vakadzika kusvika pazvikamu zvitatu nezviga zvipfumbamwe kubva muzana. Takadzikisawo urombo muvana nezvikamu makumi mana kubva muzana izvo zvisati zvamboitikawo munorondo yenyika ino. Mabhizimisi matsva mazhinji akavambwa. Mushure menguva refu vashandi vazhinji vakawedzerwawo mari dzemihoro. Takadzikisirawo mamiriyoni nemamiriyoni emhuri mutengo wemari dzekurapwa.
VaBiden vakatiwo vanofunga kuti Russia ichapinda zvechisimba muUkraine vachiti America nemadzisaviro ayo ine zvirango zvisati zvamboonekwa zvayakagadzirira kutemera Russia kana ikaita izvi. Vachitaura pamusoro pedenda reCOVID-19 vari pamuzinda wavo weWhite House, vaBiden vakadzivisa kuti zvikoro zviri kuvharwa pamusoro peCOVID-19 zvishoma, vachiti zvikoro zvinoita zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana hazvina kuvharwa. Vakati hurumende yavo iri kuita zvose zvainogona kuti denda reCOVID-19 risaramba richishungurudza nyika.
We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and has the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Tiri kuita zvose zvatinogona tichidzidza pamwe nekuvandudza zvinhu mukurwisana neCOVID-19 takatarisira remangwana risina denda iri. Zvandinoziva ndezvekuti mushure memakore maviri ekurwisana nechirwere ichi vamwe vazhinji vave kuneta vamwewo vachiremerwa asi tave pane chimwe chidano. Tave nezvombo zvekurwisa chirwere ichi zvinosanganisirawo zvinhu zvakaita senhomba, mamask uye kuvheneka vane chirwere ichi.
So get vaccinated, please, and get your booster.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vaBiden vataura zvinhu zvinodiwa kunzwikwa nevanhu veruzhinji.
Vakataura nyaya hombe tino sanganisira hombe iri kubata pasi rose yeCOVID nezvavari kuzama kuita nezvavakaita pagore rakapfuura vari vachitonga nezvavari kuzoda kuita kuti vafaite COVID. Vataura zvekare nyaya yekuvhiringidzwa kuri kuita upfumi hwenyika yeAmerica neupfumi hwepasi rese. Vakataurazve pamusoro pomutemo wekukumbira mari kuparamende yeAmerica wavanotiwo Build Back America kuti vasikapapi nechirongwa chacho plus vanozviitirei izvozvo. Saka zvinhu zvikuru chaizvo tikanyanya kudzaka kuti paCOVID pacho chii chavanozvitutumadza nacho chavakaita zvekare zvavari kuita nezvavari kuda kuzoita kuti varwise chirwere ichi. Vari kutaura kuti ivo vari kugadzira matesting kits eCOVID achange achipuwa vanhu mahara, mamaski anenge achipuwa vanhu mahara emhando dzapamusorosoro mamaski acho iwayo.
Munofungei nemashoko avo pamusoro peiri pakati pavo neRussia maererano nekuda kupinda zvichisimba kweRussia muUkraine?
Inyaya hombe chaiyoyo yavazovhunzwa vapedza kutaura vachi sibisisa chaizvo kuti vanonzwana nomutungamiriri weRussia vaPutin vachitaurirana vachibudana pachena kuti kana Russia ikaita zvechisimba zvekupinda muUkraine inobva yapiwa masanctions asati amboonekwa pasi pano. Zvino vataura ivo kuti tinoziva kuti Russia ine oiri kana petro nana diesel vayavaya yainotengesa kune dzimwe nyika vati vanogona kuzvivhara izvozvo.
Mataura nyaya yehupfumi, pane chavataura here pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muAmerica?
Vataura zvakawanda pamusoro pekuvhiringwa kuri kuita upfumi hweAmerica pamwe chete noupfumi hwepasi rose. nokuti vataura ivo kuti kukwira kuri kuita mafuta epetrol nedizeri pasi rose kuri kuita kuti zvinhu zvidhure munyika yeAmerica nedzimwewo nyika. Vataura zvekare ivo kuti tiri kuona kuvhengwa kunoita upfumi hweAmerica nenyaya yechando chiri kudonha chichitadza kuti ndege dzisumuke dziende kwadzinoenda, motikari dzidhirivhara. Vataura zvekare ivo dambudziko guru riri kuita muAmerica rokushayikwa kwavashandi.
Vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa zvemabhizimusi paDevry University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurikotaro zvekunze kweAmerica vaAntony Blinken vari muBerlin kuGermany, uko vari kupangana mazano nemadzisawira eAmerica pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pamugano weRussia neUkraine mugadziriro yavo yekuita hurukuro nekurikotaro zvekunze kweRussia vaSergei Lavrov. Asi nhasi vaBlinken vari kusangana negurikotaro zvekunze kweGermany Annalena Baerbock, gurikotaro zvekunze kweFrance Jean-Yves Le Drian uye gurukota reMiddle East neNorth Africa James Cleverly vasati vataura kune veruzhinji kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu muUkraine. VaBlinken vari kutarisirwa kusangana navaLavrov muGeneva mangwana. Mapurisa emuPakistan anoti bhambo hombe raputika nhasi muguta reLahore, iro ranga rakateyiwa pamudhudhudhu panzvimbo inotengesera vanhu zvinhu zvakasiyana-siyana. Bhambo iri rinonzi rauraya vanhu vaviri ndokukuvadza vanhu makumi maviri. Vatori MBC Alliance rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kutarisirwa kunge rabuda nezita idzva pamberi pesarudzo dzekutsiva nhengo dzakadzingwa muparamende nemakanzuru kana dzakashaya, idzo dzichaitwa musi wa26 Gurume. Bato iri riri kumanikidzwa kutsvaga zita idzva zvichitevera danho rakaziviswa nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora rekuti bato ravo richakwikwidza musarudzo idzi seMDC Alliance. Rimwe zvakare bato rine muzinda waro mugweru rakabudawo pachena richiti richashandisa zita rimwe chete iroro mushure mekunyorera Zimbabwe Electoral Commission richipa zita raro. Ukuwo ZEC yakazivisawo kuti panyaya dzemazita inongotambira chero bato rinenge ratanga kunyoresa zita iroro. Asi izvi zvaunza maonero akasiyana-siyana munyika, vamwe vachikurudzira kuti vachamisa vasachinja zita, vamwewo vachivakurudzira kuchinja zita vachiti kana vakasadaro zvakaitika zvekudzingirwa nhengo neMDCT zvinozoitika zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, avo vari kukurudzira kuti MDC Alliance ichinje zita, pamwe naDr Uraya Izembe vanove mutungamiri webato reDemocratic Party, avo vanoti vachamisa havafanirwi kuchinja zita musarudzo dzemabielection dziri kuuya, asi vanozofanira kuchinja muna 2023. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Dai yanga iri imwe nyika ine yatingati rule of law uye ine makots anotonga zvine nduramo. Vachamisa vanga vaine kodzero uye vaine mukana kuti vakanorwisa kukoti vanokwanisa kuhwina kuti ndivo mutungamiri veMDC Alliance. Asi nekuda kwenhoroondo yezvaitika kubva muna 2018 zvakasvika pakuti varasikirwe kunyange nemuzinda wepati yavo Mokhet Chakrae House, zvinotionesa kuti havana mukana kwekuputirira kana vakada kuramba vachirwisana navaora pamusoro pekushandisa zita rekuti MDC Alliance. VaMonzora zviri kuitawo sekuti varipo kuti vakonzere yatingati confusion, nekuti vakatanga vari kuti tive MDCT vachiita recall by member of parliament AMDC Alliance, asi kuzvinova kuti ivo vacho vaMonzora vari kuMDC Alliance. Saka makufu vaifanira kunga vakazviugadzirisa zvinhu kare kare, vaziva kuti MDCT ndeipi, MDC Alliance ndeipi. Saka vachamisa vanofanira kuti vamire pavo vega, pekuti masupporters avo havavhiringidzwi kana vakapinda ballot box kuti zvino MDC Alliance ndeipi, MDCT ndeipi.
Regai tirwe kuna Dr Zembe, munoti
ne kurudzire vamwe kuti dai vachinja zita vemgc alliance kutanga izvo zvisarudzo zvema by elections
by elections aya ndinofunga dzangu kuti chiri muchidzao che 2018 kuenda ku 2023 5 years idzodzo vachamisa vakamira niboga rinonzi mgc alliance ndinofunga kuti pamaby election vanofanira kungomira nairoro boga iroro nezita iroro nokuti vanhu pachavo vanenge vachiziva nhengo dzamakanzuro nedzekuparamendi dzakambodzingwa dzichakutatsukazvo vakutira muzita iroro zvakare asi ku 2023 ndine pfungwa yokuti dai vachamisa vakatsvaga zita tsva kuitira kuti zvabuda mu 2023 zvisazovhiringidzwazve nevanenge vachikanganisa vachikonzeresa kutanganyika kwepfungwa nekugadzirwa kwezvinhu munyika zita tsva rikange riripo risine nechokuita nemgc mavaira iwayo pane pasina mukana wokutamba naro kana vanhu vataura shoko ravo pa 2023 maonero angu
vamaguhu munoti nemaonero adr zembe
ipfungwa yakanaka handifunge kuti iri kunyanya kupesana nezvatiri kutaura nechikonzero chekuti naivo vari kubvumawo kuti 2023 vanofanira kupinda vaine zita idzva asi iko zvinezvi vanofanira kuramba vaine zita ravanga vainaro kuna 2018 asi dambudziko rinokwanisa kuitika zvekare nderekuti vakapinda mumabyelections asitare kuti mgca nekuda kwematare emusha hazvishandisi kunezvava zvichikumbeka kuti vamt hauina hacho nemacouncillors vari anda nelson chamisa vanhu vangu saka eidha ngavauye kwandiri kana kuti potanga futi mahumbu ekuti vanhu vanenge vakuitwa recalled vachiri pedzwa nevanhu vasina kuvhoterwa nevanhu
dr zembe ndo mubvunzo wandanichakupai wekuti hatizoona here dambudziko rimwe chete rekuti mamp acho kana makansela anenge vahwina vari pasi pemgc alliance vachitorwa navamonzo
zvine zvitopambiri kuna vachamisa nepoka ravo nyonganyonga iyoyo ikatangwa nezanu pf vachiramba vachishandisa matare zvisizvo nokuita maitiro asiwo nokuti zvose izvi vanhu vari kuzviona zvose izvi zviri kudhanganyisa utongi hwejekerere zvose izvi zviri kupa matambudziko kuvanhu
vamaguhu tinoona kuti zimbabwe electoral commission pachezva iri kutaura kuti kumazita uku vanongoti atanga atanga sei matare achizoshandura izvozvo kana zeki yakambotambira
ndosaka tichitaura pamusoro pekuti tinofanira kuva nematare edzimhosva akazvimirira ega tikava nematare ekuti vanotanga vabvunza mapoliticians kana kuti vanoudzwa nemapoliticians kuti apa ipai mutongo kuvakadzi nyika inoita dambudziko ndofunga ndo problem iri muzimbabwe yekuti makotsi edu haasiri independent
dr zembe takaona kuti kune rimwe batso rakatosvitsa zita rekuti mgc alliance kuzeki zvinozobatsira here kana mgc alliance yakaenderera mberi nezita iroro kunze kwekurwisana kwavari kuita navamonzora
pamabyelection apa handioni vachikwaradzurwa ivo vachamisa neboka ravo uye navanhu vanoketa nokuti zita remusangano ibhachi rinenge rakapfekwa navanhu vanenge vachipinda mumatangi kusharwa navanhu saka zvose zvingangoitika iko zvinoizvi hazvingazviiti hazvo asi zvinenge zvava zuro kana tatarisana na 2023 chaiyo pachayo
ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato redemocratic party dr urayai zembe vari parunare muharare nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunare kwamutare nestudio 7 muchirongwa chewomens round table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika musouth africa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Alambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesine mhlaka 20 Zibandlela 2022 ngusathe Jeremiah. Enda deni zetu ulamshanje.
Asikapeleni bantu, basesindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo, sigqoka amamask.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile. Ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Kusukela umbiko wakhe oqakathekile izolo ukufikisa umnyaka esesikhundleni, uMongameli Joe Biden welemelika uthe umnyaka odlulele ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Umculi owaduma ngeminyaka ka-1970 kusiyafika o-1990 uZex Mamata wacula ingoma ehaya eqembule nguqo yele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lanxa inani lababanjwa kwele-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Wanasasiya Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Yatshona ilanga layizolo, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kunabantu abalitshumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amane 411 bahlolwe bafumanwa belegciwane leli. Udokotela wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asicapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni, sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka amamaski, sibone ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engamamaski.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bene-COVID-19 abedlula amakhulu amabili lamatshumi amabili enkulungwane 227,552, wasila abedlula amakhulu amabili lalitshumi enkulungwane 210,675, kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,276, okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye lamakhulu ayisithupha 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,331. Kusenjalo, ikhansili yakoBulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe-National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku omncinyane okumayelana nemkhuhlane wofuba iTB ngamafitshane kumbe ngolwasemzini olunye lwakhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa womkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa kofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lomkhuhlane wengculazi. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela uBulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya nokuthi uziyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza banakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku lamalo information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo kuze abantu wakubulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe ade elo ibhedi nenkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulobo kusehla sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imikhuhlane leyo elizweni lethu. Yikho i-donation leyo izasiza abantu wakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB kateste for HIV, umuntu ole-HIV kateste for TB ukuze abantu laba beyelatshwe imikhuhlane emibili.
Ikhansili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha, njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okunenani eliphezulu kwizwekazi le-Afrika elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 yikwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-NDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Kuphi. Kubikwa kukuningi uMakhuphi asebenzile okungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-NDCT uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphi okungahambelani lokumele kwenziwe ngumuntu oyilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT umama udokotela uThokozani Kuphe kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipani Phokeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zizathu ezilengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando okungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le constitution lalokho kumele bakwenze lalokho kumele bangakwenzi ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basanga ama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eParliament kusiya phambili kuzamele babe nga pandame phambili kuka Abita General onguye usosihlalo we committee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee
umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le MDCT kodwa abalandeli bakamakhubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba enganqotshwa ngumakhubhe kukhetho oluzayo umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kamakhubhe utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungelo lokususa umakhubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla leli
udokotela ukhubhe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela khubhe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa kodwa ke into engayitsho yikuthi uDouglas Monzora kalawo amandla okuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka 27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum ngokunjalo ngomthetho weMDCT uArticle 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama resolution akhona aya expire within 6 months ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident weMDCT mhla ka 27 June 2021 okwesibili iNational Council yeMDCT ya expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014 engingakutsho ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT okukhona ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama Makhophe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa
umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kankosazana Thokozani Khubhe usekeli kamongameli webandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ewobulawayo umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa wacula ingoma ehaya iqembu lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho umndeni kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana i-Facebook ekhasini likaManatsa ukuba badane kakhulu ikutshiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo we-Jiji Jive khwela khwela letsabatsaba uManatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi ele Zimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bebelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele-Ukraine kungxabano yalo lele-Russia lona ke elingafuni ukuba ele-Ukraine lamukele umanyano we-North Atlantic Treaty Organization NATO uGibbs Dube usethulela lolu daba
uBlinken okhulume ngodaba lolu lentathele zindaba yomsakazo we-Voice of America uthi
we've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the Strategic Stability Dialogue at NATO with the NATO-Russia Council.
Russia sinika umlando ukuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlangane labantu abanengi njengoba besihlangana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lungahanjwa kanjani. Konke lokho kusemandleni weRussia ukuthi lingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable. If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we, and not just we, the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others. A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakule Russia, uMnumzana Vladimir Putin, uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele Russia lifuna ukuhlasela ele Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele Russia.
Amadoda la angapha awe America benza kuhle kakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele iRussia ingakaze itshengise lokho efuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu, bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma be, kuke kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi kube le nkulumo ezithi mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbuso Mthini laye ohlala kule Melika.
UPutin udlala intsoro yakhe, kukhona angabe aza kwenza e-Ukraine, kodwa mbonanga lokuningi nje uphonga utshengisela, kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni welizwe le-Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
UMongameli Joe Biden wele Amerika izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazwi kaMongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kaMongameli Joe Biden wele Melika esethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Kulayitoki lamhlanje uhlelo wasehlizweni kwamama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukuba namkhokheli we-MTC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo khathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Le nkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli UMTC team nomzana Douglas Monzora ethi icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaJamisa. UJamisa ngokwakhe usekubeke wachacha ubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. UNjongamile Nkomo weStudio 7 uxoxele ohlaziya izombusazwe uMnumzana Tiva Dube endaweni yelentatheli zindaba uSimbarashi Nembaware layo ohlaziya izombusazwe onguye osungula ingxoxo.
I think uJamisa wadalisa isikhathi lisa nalendaba yokuthi MTC Alliance ngoba nanko bazibala lasemthethwandaba. Abazile bethi wona awukazi banika ama-judgments ayindulashe. Umthethwanda wathi hayi MTC Alliance awusichiwa labo nje ukuthi wabo ihlanganiswe ukuthi siya ekhethweni siyakusanda kataumbela. So lato lelihle uJamisa kumbi iqembu elitsha becompany alo. Yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi lamandla le mali. Imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathi lelihle lokuthi uChamisa bethishane lento yokuthi iMTC la iMTC Chiba nibana hayi bezi iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is long overdue kwakufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizamayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzodala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisekho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakhohlwa ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe ababe bengabalandeli babo iqembu le-MTC asebengagcina besebenza amaphutha abe sebezagcina esela kwazi ukuthi mhlambe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MTC Alliance kodwa ekugcineni bagcine bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamabizo. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baliqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngibone ngathi kuzabe into ezasiza bona iphinde isiza labalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ukho okutsho ngumfowethu uDube lapho ukuthi it was long overdue bachitha isikhathi nendaba engasebenziwe. Simzile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-by-election besebenzisa u-MTC Alliance. Okutsho ukuthi-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhi kini amavoti. So kusho ukuthi-ke isikhathi esincane ngoba by-election aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingene siyancintisa ukhetho. Lisithi hayi thina si-MTC Alliance / Chamisa asengokuthi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe into eyenziwa kudala kwabunje iqembu laxa sikukhaya lakhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hayi sole qembu elitsha into kuthiwa yi-Chamisa Chete Patriotic Front ngokuthiwa kuyini ngizozasiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-by-election lawa nxa uChamisa ezandla ama-by-election usize ukuthi ibizo lakhe labe lingakamemetheki endaweni nenye okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi bekazi ukukhankasa besebenzisa ibizo labo elitsha.
Naso Dube,
ukubathesi babunkomo esikhathini lesi abakhangelane lazesi ama-by-elections ngibone ngathi lapho abakhangelele umphumela omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi imphumela omncane ekulokhu abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esizakwenza ukuthi mhlawumbe bangayeneliseki kuhle ukuthi babhotabhote bakhankase babhote ibizwe babhote indawo lezi abazi kunayo ukuthi bayelelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokutsho komfowethu Ntembo ukuthi ngaleso sikhathi bazazibeyelelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo bezangebizo labo lelo ukuthi bazabe ngobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe namajoni.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi iMDC kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MTC I think MTC yachabalala
uchona umdala uthangirayo wonye lokho sokukhona uthomnye lami singo park lami singo park indawo lesikhuluma ngayo ukuthi uthamisa eMzilalane yaswa khona apho ekuthoneni kaThangirayo unfortunately ngeke aphendi uthangirayo ethuneni azobamba nsiki iqembuleli uThokozani kwabezele nje engamfuni from the west go even ikhothi sithi hayi nguye ozasala ephethe iqembu
akuyiphethe Dube ulubona njani udaba lukamakhulu
Kutoka lokumakhube ngokuba lutawo olingathi lunezinto eziningi ezangenzelayo ezenza ukuthi umakhube azole sesimeni lesakhiso. Ukuqala nje ukuthi umakhube wathi elimukiswa esikhathini ayefanele ukuthi ngabe mhlambe wathi wahlala phansi wacabangisisa kuhle washuza kuhle ukuthi yikuyini afanele ukuthi akwenze kodwa azange wakuthatha ngendlela eqondileyo wakuthatha ezinye izinto wazithatha ngenhliziyo wangazithatha ngokujula komqondo njengosopolitiki. Okunye kwayenza ukuthi ekugcineni sagcina simbone sehlambalaza njonga sezifeni zangaphi yilapho ayefanele khona ukuthi aye ahlale phansi bengakazi bavele phambili kodwa baqale bayedlukisa izinto zabo besesemuva khona ngale
umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lapho endaweni yelentethe lezindaba uSimbarashi Nembawari laye ugcubumula ezombusazwe abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kweSouth Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo unkosazana Victrice Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenzelwa sithandekile mhlanga weStudio 7
ubo wona awukho muhle angithi yabona ukuthi kuma-social media kuyakhulunywa zonke le zinto abantu abaningi bayethi yebo silaba abantu abathi hayi thina vele kudala sithe egoli ayikho into engayenzeka ngoba besibophi basixosa vele thina kudala siphila la kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinto omama balazi izibindi ezindala omama masicabanga sicabanga ukuthi abanye bethu bala bantwana masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sekusenzeka kanje ma kungenzeka ibathwa hayi sesiqotha mina ngizofuna abantu bangizobafaka so abantu bangomama bakhathazele kakhulu like manje kulezindawo zokuthi abantu bayazisa amapenisi abaselawa ufuna kudinyiwa amapenisi so bayabuza abantu bangisenze njani konke lokhu lathi sinja silangabi lazi impendi lezizinto ngoba nxa kuqothwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant kokuhamba kufunakala ukuthi babale ukuthi bangaka abavela kwamanye amazwe bangaka abavela e-South Africa kuza thina kuphoqelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela phandle kwe-South Africa hayi kungcono baphumele bengazisasebenza kuqhashwa abantu abavela e-South Africa thina sizawuyazi abantu bethu omama bethu abavela ezimbabwe kasendabulawa ama-restaurant bazoyazi sesuka lapha sikwazi ukuthi bazongena umbani owaziyo mhlawumbe kuzangena emathithini omama abaningi abasezimbabwe benza emathithini mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector o abantu abaningi abavela ezimbabwe basebenza kwi-security sector so wonke umuntu amakhapha phezu asikwazi ukuthi kusasa kuyoza kwenzekayo yebo bangaba khona abadayi asilanzalo kodwa thina njengabomama indaba silayo
okwakathesi kungabe kwehlukile yini kulo kweminyaka enedluleni siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka
lokho kana okuyokusenzeka sisabona izenophobia ka-2018 cabanga ukuthi uyayikhumbula bekungabantu akade bephuma nje bekangabishaya abantu bokuyisa shisa abantu kodwa yokungangenanga kwaze kwangena ngapha emsebenzini lakho sesibona khona manje amabandla ka-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo kunzima nxa sokuzathi kungenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokuyisa into le isibona ikisenzeka emathathini isikhumbule manje ka-thathini singene ngapha ema-restaurant asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani lale izenophobia esiyijwayeleyo akulamuntu otshayiwayo kodwa kufika abantu emsebenzini kuba abantu ababuyela emakhaya wabo kodwa lapharosithatha hayi bazosithaya kuzadlila bangasithaya bazabosa but naw ngubani ozobabosa ngoba la maphadabalalona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona
sikhuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-e f f
eyi umuntu ulale phendule usimangele ngoba ngesilokho sithi hayi kungcono uma lemi usehlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-afrika i-afrika ngeyakhe kodwa maeka ngethuni ehlukileyo kuyasimangaza kakhulu njalo kuyasibonisa ukuthi ukuthi sesimisodwa manje akulamthelo esingathi ngibukekanakile siya support ngala esengomunye okhala ngokuthi hayi sengoye oqala futhi ngokuya kulawo ma-restaurant ayofuna inani labantu abangavela phandle nabantu abavela e-South Africa besiwukhalele kwamanye amabandla hayi ukuthi ebandleni le-yesmina njenganinje ukusize ukuthi kanti wavuka namhlanje inyoni sihale ukuthi kanjani ngoba thina simaze ukuthi esivikelayo loba nje ukuyenza kwakhona esekwenza yabona ukuthi usengami uyakusisapota ngesilungu usewenza ukuthi hayi asikho kuhlasela lokufika kodwa kukhangela ukuthi lama-South Africans ayadekelela lapho emsebenzini kodwa nje vele besingakuphekelanga ukuthi vele kuye ku-e f f
kuyenzakalani abantu beng lasekelwa imisebenzi lapho sikhanyathi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali
kuthiwa ngesilungu disaster indimaking ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthie sibuyele ekhaya kumbe noba singabuyelanga ekhaya singasasekeli kwenzakalani ngabantu abethu labazali bethu esibasibuye abasekhaya futhi kubazobulawa yindlala singaze sihlala esouth africa nxa imisebenzi iphelele kuyini esizakwenza singasasekeli lathi khonapha sihlele sizodlali sibe ngani so yena le ivele ayikho right sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esila esouth africa izimuli zethu ziyawu-affekteka
lo nkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezimphokodo ubexoxa ecingweni losibandlekile mhlanga westudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalo namhlanje oluvalelisayo ngupraxis Jeremiah ngisithi asidibaneni.